wawo ndewo kuti tibatsire kuti vanamai vakazvitakura vangachengeteka sei mumazuva avo ekupedzisira pavanenge vakugadzirira kuti vachinobatsigwa. Pavanobatsigwa pacho uyezve nyaya yekuzvichengetedza maererano nenyaya dzehygiene, zvine chokuita nenyaya yekuti vane mvura here, zvine chokuita nenyaya yekuti vane pokuvata here, uyezve zvekudya. Ndihwo urongwa hwatiri kumanya nahwo.
Chirongwa ichi chiri kuparurwa riini, Reverend Mutata?
Chirongwa ichi tingati chakatotanga panguva yapfuura, yanga chiri chirongwa chakatarisana nekubatsira vanhu vakazvitakura munguva yecovid-19. Asi iye zvino zvataakuita kuexpanda kana kukudza urongwa uhwu tichitarisa kuti vana mai vakazvitakura vasingagoni kuzviriritira vangabatsigwa sei munharaunda yakavanakira ivo uyezve yakanakirawo mwana.
Chii chakasvitsa kuti mutange chirongwa chakadai chekubatsira madzimai akazvitakura?
Paongororo yatabva kuita mwedzi yapfuura, takawana kuti kuna vanasikana vakawanda vakaitiswa pamuviri mumazuva ecovid-19. Vazhinji vavo vana vadoko zvikuru zvekuti havagoni kuzvibatsira munguva iyi yavanenge vachifanira kuti vapone ivo vasina munhu angavabatsira, nokuti vazhinji vakaitiswa pamuviri zvisina gadziriro. Saka vazhinji vanenge vari munhamo chaiyo yekuti vanoda kuti pave nemunhu anovayambutsa kuti vagokwanisa kuzviriritira uyezve kugadzirira kugamuchira mwana anenge achizouya. Saka zviri kubva paongororo yataita maererano nevanasikana zvikuru vakaitiswa pamuviri munguva yecovid-19 vakandemera.
Zimbabwe Council of Churches iri kushandawo nemasangano api muchirongwa ichi?
Basa iri riri kuitwa nemakereke ari pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Council of Churches. Asi chirongwa ichi chiri kuparugwa iye zvino chiri kutsigigwa neSalvation Army yemuno muZimbabwe ichishanda pamwe chete neZimbabwe Council of Churches. Ndivo vauya nerubatsiro rwatiri kushandisa muurongwa uhu.